Izvi zvabuda pamusangano waitwa mugweru nhasi pakati pevagari vemuguta iri negurukota rezvemabasa ebumbiro vaEric Matinenga wekukurudzira veruzhinji kuti vatambire bumbiro remitemo yenyika idzva pachaitwa referendum. Papiwa vanhu mukana wekubvunza mibvunzo pamwe nekupa pfungwa dzavo mushure mekunge vaMatinenga vatsanangura mamiriro ebumbiro idzva iri. Mumwe mugari vaTrinos Makumbe vanoyewo kanzura weWard 14 mugweru vaisa chikumbiro chekuti zuva rereferendum riendeswe mberi. VaMakumbe vati kuita izvi kunopa mukana kuhurumende pamwe neCOPAC kuti vanyatsowana nguva yakafanira yekushambadza kuvanhu zviri mubumbiro idzva iri.
Chetange kuti madzishe nemaleaders esada kuunganidza vanhu vavo maconstituents avo kukwanisa kugara pasi vachivatsanangurira semanzwiro ataita pano kuti zvakadi rakanaka. Saka munhu ada kunzwisa kuti chakanaka chiri chii chakangonaka. Ndomaonero angu kuti dai angowedzerwa mazuva kuti vanhu vambokwanisa kuverenga vaanalyzewo chero zvavo zvakanaka.
Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu varatidza kutsigira maonero aya. Mukuru mukuru wemadzishe mudunhu reMidlands Ishe Malisa vatiwo vanhu vakawanda kunyanya vagari vekumaruwa kusanganisira iwo madzishe havasati vawana gwaro rebumbiro idzva remitemo yenyika. Vatiwo hurumende inofanirwa kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vaone gwaro iri. Vachipindura vaMatinenga vati bazi ravo pamwe neCOPAC vari kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachishambadza bumbiro idzva iri. Vakatiwo vachaita zvose zvavanogona kuti magwaro ebumbiro iri asvike munzvimbo dzakawanda munyika mumazuva mashoma asara kuti referendum iitwe. Asi vaMatinenga vati zuva rereferendum harizi kuzochinja.
Ndinotoziva kuti NCA yakarwadziwa zvikuru nenguva vanoti yanga iri diki yakapiwa vakaenda kudai. Asi tachiverenga nhasi kuti dare rati susuru hatikwanisi kuti svike ipapo. Zvinoreva kuti izvo mazuva haasi kuzochinja. Zvinhu zvese izvi zviri kuitwa musi wa16.
Mumwe womugari uyo asina kuda kudomwa nezita ati kunyange hazvo kodzero dzevanhu dzichifanirwa kuremekedzwa, hurumende inofanirwa kupiwa masimba ekuti iise mitemo panyaya dzakadai sekuti vanhu voteerera kunhepfenyuro dzipi.
Imi sababa muri pamba penyu namai mune zvamunoti vana izvi chaneleyi musaona, nekuti mukaiona ingazoita kuti tsika dzenyu mukure dzisina kunaka, munenge muchiprotekta mhuri yenyu. Zvino sestate I would want to believe kuti ine role yekuti iti zvimwe zvinobva kunze zvinogona kuti zvikanganise mhuri yedu sevanhu vemuZimbabwe, nekuti hazvina kuongororwa zvichaita kuti timukirane here kana kuti zvichaita kuti tiwirirane.
Asi vaMatinenga vati kodzero dzevanhu kusanganisira dzekuti vateerere nhepfenyuro dzavanoda kana kuverenga mapepanhau avanoda dzakakosha zvikuru. Vatiwo hurumende haifanirwe kutora veruzhinji sevana vadiki vasingazive zvakavanakira. Vachipindurawo mubvunzo wekuti madzishe anofanirwa kukurudzira kutambirwa kwebumbiro idzva iri here kana kuti kwete, vaMatinenga vati madzishe anofanirwa kuita zvose zvaanogona kuzivisa vanhu nezviri mubumbiro idzva iri pamwe nekukurudzira vanhu kuti varitambire. VaMatinenga vati vanhu vanofanirwa kutambira bumbiro idzva iri nekuti rakanaka zvikuru kana richienzaniswa neriripo pari zvino uye nemamwe mabumbiro emitemo yedzimwe nyika. Asi vaMatinenga vati madzishe neveruzhinji vanofanirwa kupawo mukana wekuti avo vari kuti bumbiro iri risatambirwa vataurire vanhu pfungwa dzavo. Vebazi reConstitutional Affairs pamwe neveCOPAC vari kuita misangano yakadai munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekuzivisa veruzhinji nezviri mubumbiro idzva remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.